Vano mwe ava vapinda mudare vari muzvikwata kuchitanga vechidiki vatatu kukazoteerera mudzimai mumwe chete kuchizopedzisira varume vaviri nemudzimai mumwe chete. Vano mwe ava vanosanganisira vechidiki vanoti vaDavis Muhambi, vamagura Charumbira navamautomoyo naamai Abigail Nyamunda pamwe nevarwi vehondo yerusununguko vanoti vaSifas Mnube, vaLuke Mpofu naamai Juliet Svanda uye vange vachipomerwa mhosva dzinosanganisira kupunza midziyo kana kuti malicious damage to property muchirungu pamwe nekurova vanhu. Vanuve, vampofu na amai Svanda vari kunzi vakarova sachigaro vechidiki veZANU PF mudunhu reBulawayo muzvare Ana Muhushwa. Vanomwe ava ava vange vachitongwa vachibva kumba havana kubviswa mari yechibatiso uye vanzi vadzoke mudare zvekare musi wa2/10. Rimwe remagweta ange achimirira vanomwe ava vatanaka Muganyi vaudza dare kuti pachadzoka vanhu ava zvekare mudare vanotarisira kuti vachuchisi vachange vagadzirira kuti nyaya yavo itange kutongwa sezvo vati havazobvume kuti nyaya iyi izoendeswa mberi zvekare. Vamuganyi vaudza Studio 7 kuti mhosva dziri kupomerwa vanhu vavakamiririra ndedzenhando uye dziri kungosimudzwa nemakakatanwa munyaya dzezvematongerwo enyika.
Maallegations avari kufeisa kwatiri takavatarisa asi maallegations hatingati anomusoro, but maallegations anoratidza kuti vanhu vari kungorwisana zvavo, saka tichazoona kana tazopinda chi kutrial.
Vanhu gumi vakasungwa nemusi wesvondo zvichitevera mhirizhonga yakaitika pamuzinda weZANU PF muBulawayo. Vanoziva nezviri kuitika vanoti vanhu ava vakarwa nekuda kwekurwira masimba kuri kuitika mubato iri. Vamwe vatatu vasina kupinda mudare nhasi vanotarisirwa kupinda mangwana. Vachitaura neStudio 7 nezuro, dzimwe nhengo dzeZANU PF dzainge dziri mukurwisana uku dzakati kurwisana kwainge kuri pakati pevanonzi vanotsigira chikwata cheG40 chinonzi chine vanhu vakaita segurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere uye chimwe chikwata chinonzi Team Lacoste icho chinonzi chinotungamirwa nemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.